Ya, icho kwadi. Bumbiro remutemo rakanyatsotsanangura. Rakatopa inonzi, tingangoti muchirungu inonzi black check, kuti executive president kana angogadzwa. Hazvisina kana mazuva kana kuti chiziya zvaitaurwa kuti 2014 day kana 30 days. Iyo musi waagadzwa, iyo manheru acho iwawo aitokwanisa kutogara pasi odoma iye kuti ndingi ndovatata maminista angu kuti cabinet inyatsoitwa, nokuti haana hapana simba rakapuwa bumiriro remutemo rokulimita kuti maminista mangani. Izvi zvinenge zviri kwaari. Uyezve chibumiriro rinoona ndinatsotsanangudza kuti mutungamiri anokwanisa kunge achisarudza, asi haakwanisi kuti asarudze maminista anodarika mashanu asina kuvhoterwa neveruzhinji.
Vashanu vari kutaurwa ava vanosanganisira varimo here muparamende asi vasiri veZANU PF kana kuti vari kunze kwevakasarudzwa muparamende?
Chokwadi nechokuti painyorwa dondoro remutemo tipo papatiratidzira kuti vanhu vane shungu dzokuti mutungamiri wenyika ange achikwanisa kusarudza maminista ari kunze kweparamende.
Ipo panogadzwa makurukota apa, panotariswawo here zvinana zvemakota zviya zvekunzi madzimai nevechidiki vanofanirwa kuti vawandiwo zvakadii?
Right, bumbiro remutemo rakazeza rakatya kuti ritaure zvemakota zvisine yazvo nyangwe richitaurazvo kuti muhurumende medu ngamuone kuti madzimai amiririrwa. Zvinongo zvotaurwa ndezvekuti madzimai kana kuti redisabled kana kuti chiichi maunderprivileged. Asi bumbiro redu remutemo rakasiyana nerekurwanda ka zvangova zviri pamutungamiri wenyika kuti ashandise yatingangoti common sense kuti madzimai ngaamiririwe.